vachitaura pakuvhura gungano reZimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo, vamunangagwa vati kutaura kusina mabasa kana zviito zvinobatika hakubatsire, nekudaro zvakakosha kuti vashandi vehurumende vazvipire mukusimudzira chinangwa chehurumende yavo chekumutsurudza upfumi. Vamunangagwa vati avo vanowanikwa vachiramba kushanda sezvinotarisirwa vachaburitswa muhurumende.
My government will not tolerate any form of public lethargy and due delays, bottlenecks.
Hurumende haizotambira vanhu vanodhonza tsoka dzavo, vanononoka kuita zvinhu pasina chikonzero, kuvhiringidza zvinhu kana kuda choko mhomwe kana kuita zvinhu zveuori. Avo vachawanikwa vachivhiringidza zvinhu panyaya yekuvandudza upfumi hwenyika vachasiyiwa panzira.
Vamunangagwa varumbidza ZITF vachiti inobatsira kusimudzira upfumi hwenyika nekupa hwaro hwekuratidza zvakasiyana-siyana zvinogadzirwa kana kuitwa munyika, pamwe nekupa mukana wekuziva matambudziko ari kusangana nevemabhizimisi. Vati donzvo reZITF rinoenderana nerehurumende yavo rekuti nyika ibudirire munyaya dzezveupfumi. Vatiwo kunyange hazvo hurumende yavo iri kukoshesa kuvaka ushamwari nenyika dzepasi rose, zvakakosha kuti vemabhizimisi vemuno vasapeta maoko avo asi vatore mikana iripo yekuvandudza makambani avo.
The domestic industry and business alike should not be spectators or mere commentators.
Vemaindastri nemabhizimisi vemuno havafaniri kupeta maoko sevanhu vari kuona mutambo kana kungove vanhu vanotaura chete. Kana takanangana nenyaya yekuvandudza upfumi, vanotofanirwa kuve ivo vanenge vari pamberi mukubatana nekushanda pamwe nehurumende pakutora mikana iripo munyaya dzezveupfumi.
Vasati vavhura ZITF, vamunangagwa vambotora nguva yekushanyira zviratidzwa zvakasiyana-siyana vakati vafadzwa zvikuru nezvavaona. Zvichakadaro, vamwe vevari kuratidza zvigadzirwa zvavo varumbidza gungano iri vachiti rinovapa mukana wekushambadza zvinhu zvavo kuvanhu vakawanda. Mumwe weavo ndimuzvare Rosemary Vambe, avo vanogadzira mbatya dzinozivikanwa kuti African Attire, vati kambani yavo iri kukura nekuda kwekuti vave nemakore akawanda vachiratidza zvinhu zvavo paZITF.
Kuuya kutredve kunouya vanhu vanobva mativi mana kwakasiyana-siyana, ende vanhu vese ivavo ndine makastoma izvozvo vari kubva kuBotswana handiti muriko here, vari kubva kuSouth Africa vati muriko here, wekuIndonesia izvozvi vati tiri kutouya tichitorawo machira emuno nekuti taona kuti une mamwe machira asiri emuno. Saka ndinotokurudzira zvikuru kunyanya madzimai, usazeze kusvika panonzi kutredve, ukanzwa zita rekuti tredve wobva wavhuduka. Ndokwatakakurira vamwe nhasi kuzivikanwa kudai.
Vabukosi Ncube vanoshanda neimwe kambani yekusouth Africa inonzi Voltex, iyo inogadzira zvinhu zvemagetsi zvakasiyana-siyana. Vati akandeke kutanga kambani ichiratidza zvainogadzira, vachitiwo vanofunga kuti izvo zvichavabatsira kuti bhizimisi ravo rikure. Gungano reZITF regore rino nderechimakumi mashanu nepfumbamwe, uye vakuru vakuru vekambani yeZITF vanoti vari kufadzwa nekuti gungano iri riri kuramba richikura kana kuchitariswa uwandu hwevanouya kuzoratidza zvinhu zvavanoita kana kugadzira. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.